Don't miss Border Crossings every weekday at 1500 Universal, only on The Voice of America.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechina chikunguru 16 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pachiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu, 1095. Urongwa hwekufambiswa kwemari yebudget kana kuti mid-term budget review hunotarisirwa kubudiswa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi vaviri nevashanu vakabatwa nechirwere checoronavirus nezuro, zvichireva kuti munyika mave nevanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu, 1095, vabatwa nechirwere ichi. Pane vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vatatu vakabva kuSouth Africa uye vamwe makumi maviri nevaviri vakachitapurirwa muZimbabwe. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika huchiri pamakumi maviri. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi pari zvino mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu, 395. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nemashanu, 95,000. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nemashanu, 625,000, vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vapora vanodarika zviuru mazana matatu zvine gumi nevatanhatu, 316,000. Vanhu vafa vanosvika zviuru gumi nezvitatu nemazana masere ane makumi mapfumbamwe nevanhumwe, 13,797. Kota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube nhasi vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari yebudget pakati pegore kana kuti mid-term budget review. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vaNcube vanofanira kunyatsojekesa kuti nyika yananga kupi munyaya dzezveupfumi, sezvo iko zvino waita kunge basikiti ratizerai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa. Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanova nhengo yeZANU-PF vanoti vaNcube vane mutoro wakakura.
VaNcube vanenge vane chikomo chavakatarisana naso chavanofanira kuti vakwire, nekuti tikatarisa kutangira kumaprices mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, poita yatinoti inflation iri kuramba ichikwira. Saka pavari kuita mid-term policy review apa, tirikutarisira kuti vangaisa mamezures ekugadzirisa maprices kuita confidence improve mumarket, nekuti maprice kuramba achikwira kwaari kuita zviri kukonzera kusagadzikana. Vakatarisa kuti vashandi vakutarisirwa kubhadharwa mari yakati wedzerwei, vamwe vakutarisira kuti vabhadharwa maUS dollars. Saka vaNcube vanofanira kupa gadzirisa ipapo.
Vativo budget rose rave kuda kuongororwa patsva.
Tinotarisira kuti vatarise yatinoti budget review, nekuti mafigures ekutanga kwegore nepatasvika pano exchange rate kufamba kwayaita zvakureva kuti dzimwe mari dzava dzakaiswa pabudget hazvichakwanirani. Ndekuzomiswa kwakambozoita economy nelockdown yenyaya yeCovid dzimwe mari dzaita tarisirwa kuti dzichange dzichipinda muekonomi hadzina kupinda nekuti vanhu vakazombogara about 3 months vasingaendi kumabasa. Saka zvinhu zvokuti zvakuda maadjustments ekuti vatarisana navo kuti zvingagadziriswa sei.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotenderana nemaonero aya vachiwedzerawo kuti
saka hapana nyika inogona kubudirira kana pasina currency or macroeconomic stability. Saka zvazvakakosha kuti waunze matano anoita kuti muwe nekugadzikana munyika matingati macurrency reforms. But kuti macurrency reforms ange achiva sustainable, panofanira kuwane kuwirirana pakati pehurumende, pakati pevemabhizimusi, pakati pemacitizens, pakati pevanoshanda matrade unions vashandi, ne pakati peeven vanoshanda vari muinformal economy. Saka zvakakosha kuti pave neconsensus in terms of nature yemacurrency reforms atirikuda anoita kuti pave nekugadzikana pazvino munyika.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vashandi vave kuda kuti vanxube vabude pachena pakushandiswa kwemari kuti nyika ichaenderera mberi ichishandisa dhora rayo here kana kuti kushandisa dhora rekuAmerica.
Vamutuli Ncube vanofanira kuva vakatoona kuti mhepo iri kuvhuvhuta ichienda kupi, mamiriro yeufumi wakamira sei, zvinofanirwa kuitwa ndezvipi, maketi yatotaura yega kuti iyo zvino nzira yatinofanira kutora inzira yokuti tinofanira kuva chichishandisa American dollar economy yese zvayo chikerere.
Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS, Dr. Israel Murefu, vativo nyaya yemari inofanira kugadziriswa.
Tiri kutarisirawo zvakare kuti paitwe tax concessions, kuti mari yemutero inotererwa nemakambani kana inotererwa nevashandi idzike, nekuti makambani akaomerwa, vashandi vakaomerwa kunyanya kuburikidza nezvanga zvichitika maererano neCOVID-19, nekuti makambani mazhinji anga akavhara iye zvino achiri kutanga kusimuka. Saka pakagadziriswa ipapa zvinobatsira kuti makambani arerukirwe uye vashandi varerukirwewo. Chimwe chatiri kutarisira ndechekuti nyaya dzeinflation dzigadziriswe patorwe matanho ekuti inflation yedu idzike, nekuti pairi pakanyanya kusimuka over 700% inflation inoita kuti zvinhu zvakawanda zvisashande zvakanaka. Mitengo inenge ichikwira, mari dzinotambirwa nevanhu dzinenge dzisingakwane, makambani anenge achidhurirwa nezvinhu zvaanoda kutenga kuti vashandise mumakambani avo.
Kusagadzikana munyaya dzezveupfumi kwave kupa kuti mauto nemapurisa agare akadzipakatira nekutyira kuti vanhu vanogona kupandukira hurumende. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Hurumende yakazivisa nechitatu kuti uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095. Mumwe chiremba Dr. Edgar Munatsi avo vari kuBritain vanoti dambudziko rekukwira kwehuwandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine chirwere ichi, zvikuru muvanhu vagara vari munyika, richanetsa kudzivirira nekuti vanhu vanga vasiri kutevera zvakadzama mitemo yekuvhara kumeso pamwe nekugeza maoko. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndingangoti manhambazi atiri kuona kuZimbabwe vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ari kuinkriza, and mukuongorora kwedu zvinoratidza kuti pane zvikonzero zvakati wandei. chimwe chezvikonzero ndechekuti nekuda kwekuti vanhu vazhinji kuZimbabwe vanorarama nekutengesa nekuita mabhinda uku. Vazhinji vanga vasiri kutevedzera mitemo yelockdown yesocial distancing nekuda kwekutsvaga raramo. Nekuti vamwe vanenge vachitaura kuti kana tikange tisina kunotengesa padiki pandatengesa ipapo pamusika kana panga mutaundi, mhuri dzavo hadzingawani zvekudya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hurumende yanga ichiita zinengenene pakukontrora chirwere ichi, kunyanyanyanya mumaquarantine centers. Ukayeuka pachirongwa chino takataura kanenge kakati wandei kairi katatu, tichichema nekuti maquarantine centers ekuZimbabwe haasi kunyasi kugadzirwa zvakanaka zvinoita kuti vanhu vasabata nechirwere. Takatanga tichiona manhamba evanhu achingokwira maquarantine center tichiti asi manhamba aya makwirira ari kuita zvinoita sekuti vanhu vari kuzowana chirwere vatopinda maquarantine centers. Zvadaro tikazotanga kuona manhamba mashoma-shoma evanhu vaitaurwa vachinzi abatwa nechirwere checoronavirus, asi hapana kwaakamboshanya kana kunyika kwaakabva, anga angori muno kuti aiwana kupi hakusi kuzivikanwa. Izvozvo ndo zvakava mucherechedzo wokutanga kuti pane dambudziko hurumende yanga iri kumashure panyaya dzekutesta.
Ko, panyaya yekuti vanenge vakasangana nevanhu vane COVID-19 vagozoteerwa vachionekwawo kuti vari sei, inganzi conduct tracing, muri kuonawo pave neshanduko here?
Vanogona nge vawedzera zvavo, asi hazvisa zvanyatsosvika chaipo. Nekuti kana mukaona kuti vazhinji vamwe vari kunotestwa vanenge vachitestwa nekuti pamwe ane zvaari kunzwa, hurumende inofanira kuti vanhu vese vatestwa vateerera vanhu vese vakasangana navo. Nekuti kana tikamirira kuti kana vamwe vanhu vakasangana nemunhu abatwa nechirwere chekorona azouya ega nokunge orwara, tinenge taakumashure. Nekuti mukarangarira takambotsanangura kuti kana vanhu vachifamba zvavo zviri nyore, mukatarisa mafambiro atoa kuZimbabwe, vanokwira makombi, vanokwira mazupko anenge akatwinyikidza nayo. Ukapinda muzupko uine chirwere checoronavirus chikatapukira kuvanhu vairi vatatu, vairi vatatuvo vachatwawo kuvanhu vairi vatatu vavo. Saka panopera svondo chirwere chinenge chatekeshera ende chinenge chaenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Saka hurumende ipapo iri kumashure, inofanira kuti vakwinye masokisi ipapo pakugadzisa nyaya yekuti contact tracing, munhu abatwa nechirwere chekorona ngationekwe vanhu vese vakanga vasangana navo. Kana vasiri kurwara ngavaiswe muisolation, ingava isolation yemudzimba mavo, asi togara tichiona kuti vanhu ivavo havazofambi-fambi vachitapurira chirwere kuna vamwe vanhu vasina.
Dr. Munazi, tinonzwa vamwe vachinzi awanikwa aine COVID-19 asi ukamubvunza munhu iye anenge achitaura kuti handina pandiri kunzwa, zvinokwanisa here kuti munhu awanikwa aine chirwere ichi asi asina zvaari kunzwa?
Pacoronavirus ukatirangarira kuti dambudziko ranga ritoripo necoronavirus iri ritoripo nanhasi, nderekuti kukontrola kwayo kwakanetsa mazuva ekutanga nekuda kwekuti vanhu vazhinji vainge vasina chavanonzwa kana zviya zvinonzi vanhu vanogona kunzwa musoro kana kuzarirwa. Vazhinji vaingorwara vasina chavari kunzwa, inonzi asymptomatic transmission, asi achikwanisa kutapurira mumwe chirwere. Saka izvozvo zvinoitika zvekuti munhu anenge asina kana paanonzwa kana panoti nyenyeni, asi coronavirus ainayo ototesta positive.
Avo vange vari Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyangwe hazvo sangano rinomirira varaidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richifadzwa nekubvuma kumbomiswa kupfuura kwezvikoro kwakaitwa nehurumende, munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vanoti hurumende ngaitore mukana uyu wekuwirirana kwayakaita nevarayiridzi kuti ishande nevarayiridzi mune zvimwe zvizhinji zviri kukurudzirwa nevarayiridzi kuti zviitwe, vachiti kana mativi ese achiwana paanombowirirana seizvi, chiratidzo chekuti kana vanhu vakateererana vanogona kubvumirana muzvirongwa zvavo.
Isu sesangano rinomirira varayiridzi kumaruwa tatambira zvikuru nyaya yataurwa nehurumende kuti wanikwa vachapostipona kuvhurwa kwezvikoro, nekuti iyi ndo nyaya yataigara tichitaura. Saka tinotenda, tinotambira zvikuru danho iroro, asi panguva ino zvekare takuti takufanira kuisa musoro pamwe chete tigadzirise kuti zvikoro zvedu zvinge zvakanaka, tiise gadziriro yakakwana kuti panguva inozovhurwa zvikoro denda iroro rinenge risingazokwanisi kutapurirana.
Imimi sevarayiridzi, kana takatarisa mberi kwatiri kuenda uku, nhanho yamava kutora ndeipi?
Tine imwe nyaya yatiri kumhanya nayo panguva ino, iri nyaya yemuhoro. Nyaya yemuhoro inyaya yatiri kumhanya nayo izvezvi tirumbishi kutendera ma district education yese tichiratidzira tichiisa nhunha dzedu nekuti nyaya yemuhoro haisi kudzoka kumashure washandi havana cheuwiri varairidza havana cheuwiri saka tiri kuti vanoda kuti vange vachipiwa maus dollar saka ticharamba chidaro kusvika zvehurumende yateerera sekuteerera kwayaita panyaya yekorona iyoyi
avo vange vari munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe varobson chere vari parunare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi apo mamiriro akaita zvinhu munyika achiramba achipa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kukurudzirwa kuti vaite hurukuro nemapato anopikisa kubatsira kugadzirisa zvinhu munyika zvikuru sei nyika yakatarisana nekuratidzira kukuru pakupera kwemwedzi uno muherald mune nyaya inoti gurukota rezvedzidzo yeprimary neyesekondary vakain matema vakaudza paramende nezuro kuti kunyorwa kwebvunzo muna mbudzi november gore rino kuchazivikanwa mushure mekunge hurumende yagutsikana kuti matanho ayo ekumisa kupararira kwechirwere checovid-19 ari kubudirira vamatema vakati havagoni kutaura kana vana vanonyora bvunzo dzegrade 7 neo-level neA-level vachanyora bvunzo dzemunambudzi gore rino yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
koma jongo akandimirei nevamwe vose kustudio 7 iko indoda kungotaura zvangu ruzhinji rweZimbabwe kuti musi wa31 munhu weSam Street whether uri kumusha whether uri muHarare pese pauri munhu wese ngabude apinde mustreet hatidi corruption tingarambi tichisekerera zvinhu zvakaora zvakadaro so 31 July munhu weSam Street
mamuka sei ko pastudio 7 apo ini ndoona kuti kuratidzira uku vanhu vanga vatonoratidzira cause hurumende iripo yaizi zvainoita izvezvi vashandi vehurumende vanotambiriswa mabhondi apa haiwakiri vashandi wedzimba dzekuti wagari munhu ari kuda mari yerhenda ari kuda mayusa apa kuti utenge yusa pei yese iri kutenga 50 yusa apa ari kuda chikafu chekuti udye saka hurumende iripo haina kana umborongeka
vateereri vestudio 7 izvi zvakungoda nyashanda kumwari mukati izvi chingaite zvishamise here zvokuti hanzi vanhu vari kungosungwa shungurudzwa inhaya yekuti vanhu vari kunzi musataure zviri kuitika nayo iripo chete vanhu ngavasati hurumende ngavanhu ngavatare chokwadi tiye munangagwa ndozvinongodiwa chete apa ndiye munangoura zvino takurimemba mashoko anikinanelson jamisa aya ekuti munhu anotunga vanhu ndiye anenge asarudzwa nevanhu iye vari kuenda kunonyoresa vana bvunza vari kunatsa vana mari yacho hapana kuivana komichi kana namonzoro achewa ngavaende kwaanonyoresa vana vacho ngavaende muzvipatsaro anorapa handi vakati hanzi ZANU PF nosenza ega munikini muparliamendi kaishandezvi
makadi makadi kuvashamarari vestudio 7 vana mukoma chonga nana mukoma blessing haini ndinotosapota vanda kunoratidzira musi wa31 kuti havaratidzire totoshavawo kuti toenda sewo kuno nehowande kwedu kunototori kuvanhu vanotosvika kuma300 nokuti aidaa tinowedzerawo nhamba iyoyi saka totoshava kutoti toendawo sei nekuvha kwavo kwamabhodha tiri kuno kumupumalanga zita rangu ndonzi meya chirema saka taidaa kuti tinoratidzira zvamasinta aidaa kuti tinobetserawo vanhu vari kuzimbabwe mukuratidzirawo kuzvine mutsindo chaiko musi wa31 July havaramba vakashinga because tikasatoshinga avo masoja anotitungamira vasina kuenda vechikoro Zimbabwe vona ino isu tiri kutotambura tiri kuno kusouth africa totodawo kutoti tigare kumusha ikoko asi kuti namaomero akaita zvozvi kuzimbabwe toshava kuti toenda sei
makadini 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 vashamarari vese studio 7 anenge kunongedzi nemazita neuwandu hwenyu asi ndoda kungokumhorosa ndichiti stay home stay safe mongoitoka zviri kutaurirwa vamwe kugeza maoko nekuita zvese ndine nyaya diki diki yandoda kutaura yemusi wa31 kuti kuratidzira kuchava kuriko asi tisapembedzani vamwe muchizopinda madziro kutangirana dziro ravamwe musingazogoni kuripedza kana tati tese ngati shingi munhu wese ngashingi kana tati tese ngati batani kati batani kutsirane chimwe chichi kwete kuti vamwe munozohwanda kana kuti vamwe munozoita vananyati mozobudikira maakukoko vamwe maakunzenga vamwe maakuzungunika aiwa 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 kunaka kwechinhu kunakira tese kuipa kwechinhu kuipira tese tese tiri kutenga mushopo wanu tiri kuramba unhu hwanyati namba 1 namba 2 ngatiitei mwoyo umwe kana takwara ngatikwarei tese neuwandu hwedu ya ndatenda hangu ini simba ndatenda zvikuru
kwazwai kwazwai vashamarari vese vestudio 7 ndokutendai zvakanyanya nebasa ramunotibatsira rakanaka aiwa ndiri kuda kumbotaura zvangu pamusoro pemasoja edaya nemapurisa kuti aiwa nyika yoparadzwa here kusvika pokupedzisira makangobata maak-47 enyu taivo kuti nyika isununguke masoja nemapurisa tendeukai chinotova chikumbiro kwamuri kuti tendeukaivo mubatane neveruzhinji sezvakaitwawo kumalawi tiwanewo rusununguko tidzoke tishande munyika dzedu aiwa chinotori chikumbiro nokuti hei zvakatiomera kuno kwatiri kunoku dai nange mapurisawo zveshuwa tirikukumbirisaiwo kuti aiwa musashandiswe zveshuwa mungambaiti munhu mungatenzi dai mudotora munhu kana kuchipinge kubva Harare nokuti wataura pasocial media kutaura zvisingafadzi hurumende asi vanoba mamirions nemamirions vasingateverero aiwa mapurisa emi nemasoja tunzirewo unyasha mutitonga mutigonerewo mutisunungure aiwa ndinokumbira panguva ino zveshuwa kuti musi wa31 uyu mugonerewo kutevedzerawo zvese zvinodiwa panenge pachiitwa demonstration yekuti zvinhu zvifambe nyika isununguke aiwa ndatenda zvangu zita ndinoitwa comrade Shanduko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi dzinogadzira mishonga dziri kurwa nekubudisa mushonga wekurapa chirwere cheCovid-19 icho chiri kuuraya vanhu vazhinji munyika zhinji pasi pose. Imwe kambani Moderna yekuCambridge mudunhu reMassachusetts muno muAmerica yakazivisa nezuro kuti mushonga wayo wenhomba kana kuti vaccine yeCovid-19 uri kuratidza kubudirira pavanhu vaushandisa pakuedzwa kwawo. Moderna nevakuru vezveutano muhurumende yeAmerica vanoti vave padanho rekupedzisira rekuedza mushonga uyu pavanhu. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanotudza pamusoro pemushonga uyu.
Mushonga uri kuranwa trial ne Moderna unonzi mRNA-1273. Saka kuti vanhu vasakanganisika kudzivisa ngatingouti 1273.
Ndowei mushonga uyu?
Inhomba, ivaccine, mushonga unotarisirwa kuti kana ukabaiwa mumunhu unokonzera kuti munhu agadzire masoja emuviri anoita kuti akwanise kuzvidzivirira kana kuti kuresponda kuCovid-19. Saka senhomba yega yega, kana munhu anenge abayiwa mushonga uyu, muviri wake unobva waziva kuti mune chaiswa munomu wogadzira masoja okurwisa ichocho. Zvinoreva kuti unenge wava ne ukasha unoita kuti kana ukazo expose kwa ku COVID-19 mwiri wako unenge wakutoziva kuti chinhu chakashata utanga kuzvidzivirira nekurwisa utachiona we COVID-19.
Imimi neruzivo rwenyu pane tarisiro yakadini pamushonga uyu?
Pari zvino tingati hatisati tasvika pekuti ngarove bembera. Mushonga uyu wakada kufanana neumwe uri kutestwawo zvakare neimwe kambani inonzi Pfizer. Zvataona pari zvino ndezvekuti hongu mushonga uyu unobatsira kugadzira masoja anozvidzivirira. In other words, muchirungu tingati wakaestablisha a decent protection against the virus. In other words, wakabuilta immunity, wakabuilta masoja, akaita kuti muviri ugadzire masoja ekuti panozouya COVID-19 virus, muviri unobva waziva kuti chinhu chinofanira kurwiswa, hatifani kuchitambira mumuviri, wozvidzivirira. Asi pachine mibvunzo yakawanda. Wekutanga mubvunzo ndewekuti protection iyi inolasta for how long. Uye hatisati taziva kuti pascience kana kuti pakunzvera kushanda nekune simba remushonga uyu, tinoda mushonga une simba rakadini kuti pazosvika pakuti kana munhu akazoitwa exposed ku the virus ye COVID-19 haakwanise kurwara. Ndo mubvunzo wokutanga. Mubvunzo wechipiri ndewekuti mushonga uyu uri safe here. Pari zvino pavanhu vakatestwa, nekuti vanhu vanga vasina kuwanda vanga vari vanhu 45 chete, uye makore avo anga ari pamakore anobvira 18 achisvika pa55, zvinoreva kuti ndo vanhu vanotarisirwa kuti vanenge vaine utano hwakasimba. Tichazoona mamwe masvondo maviri ari kuteera. Moderna icharelisa mamwe maresults evanhu vati kurei, vanhu vati kurei vanenge vachitarisirwa kuti utano hwavo hwagara hwakadzikira. Saka ikokoko ndokuchatiratidza kuti kana utano hwemunhu hwagara hwakadzikira, iwo mushonga unobatsira here zvakanyanya sezvataona apa. Asi sezvandataura, hatikwanisi kurova bembera pari zvino nekuti pachine mibvunzo yakawanda inoda kuanzwa.
Avo vange vari Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Nekambo kavo mbereko yakaramba. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Munyika mave nevanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095 vabatwa nechirwere checovid-19. Kurukota rezvemari muzvinafundo mtulincube nhasi vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari yebudget pakati pegore. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakare.